manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakara manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinotambidza ofisi yemutungamiri wehurumende yeBritain gwaro renyunyuto pamusoro pesarudzo muZimbabwe idzo dzazvinoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi imwe nhengo yezano PF muBritain inoti havaone Britain ine chainoita panyaya iyi sezvo ichiziva kuti zano PF yakakunda zvakachena musarudzo. Chirongwa chemapurisa chekubvisa mumigwagwa mabhazi nedzimotokari zvisina kukodzera kunge zviri pamugwagwa muHarare chotambirwa zvakasiyana-siyana. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nezuro chishanu zvakaenda kumahofisi yemutungamiri weBritain vaRishi Sunak zvichinovatambidza gwaro razvo rine nyunyuto ye kwazvinoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe uye kuburitsa kubiridzirwa kwazvinoti kwakaitwa sarudzo. Vana veZimbabwe ava vanoti vari kuda kuona kuti Britain ingabatsira sei panyaya iyoyo vachitarisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. Zvimwe zvezvinhu zviri mugwaro iri inyaya dzekuramba vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushungurudzwa nehurumende kunyange hazvo sarudzo idzi dzakadarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevano vakanosvitsa gwaro kumuzinda wehurumende yeBritain vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights avanoti urongwa uhu hwakaitwa nevana veZimbabwe vanobva kumapato nemasangano akasiyana-siyana asi vakabatana.
Isusu tiri kuda kuti hurumende yeBritain nedzimwe hurumende dzepasi rese dzisatambira kuti vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe akasarudzwa pasarudzo yapfuura. Tiri kuda kuti zvakabuda musarudzo iyoyo zvisaonekwa zvisatorwa sekunge ichokwadi. Toda kuti paite kana zvichigona imwe sarudzo itsva inenge ichifambiswa zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvibude sezvazviri.
Munotarisira kuwana mhinduro riini kubva kwamakasiya magwaroko?
Hatina kuudzwa kuti mhinduro tichaiwana riini, asi kana taakutarisa zvaimboitika munguva yapfuura kana vanhu maisa magwaro kuhofisi yaprime minister, kazhinji vanowanzopindura pasina kupfuura mwedzi kubva musi wamaisa petition. Saka tiri kutarisira kuti mhinduro tinogona kuiwanawo ndingati pakati paOctobe zvichienda mberi.
Munoona here hurumende yeBritain nemasimba zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwa zviri mugwaro iri? Tichiona kuti zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitika zviri kuZimbabwe asi muri kuratidzira muri kuBritain.
Hurumende yeBritain iri yega inogona kuonekwa sokunge isina simba kuti ipindire muzvinhu zviri kuitika muZimbabwe, asi kana tikatarisa kuti hurumende yeBritain inodyidzana zvikuru neZimbabwe uye tingati mune chirungu tingati is part of the international community, vanogona kubatana nevamwe nedzimwe nyika pasi rese vachitaridza kuti havana kufara ne mamiriro akaitika kuZimbabwe sarudzo mafambisirwo akaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tikazotarisa vabatana nevamwe kudaro kana vanhu vese vakabatana vakawanda zvinogona kukonzera kuti hurumende yeZimbabwe iteerere.
Avanga vari vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Asi nengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Masimba Mavhaza vanoti danho revana veZimbabwe vari kuBritain ava harina zvarinoshandura muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti vanhu vatakaona vachiita muramba mhuru vakananga kumaparamende nekumba kwemutungamiriri weBritain havanga vasiri vana veZimbabwe chete, vaisanganisirana vana vaZimbabwe vairi vatatu nedzimwe nhubu dzinoshandisa vana veZimbabwe. Saka haisi Zimbabwe yakaita saizvozvo, dzaingova nhubu hadzo shoma shoma vangojaira kupiwa mari, vakaungana ungana pano voita noiziya vopiwa mari vari kutaimira mari dzemadonors. Hazvina zvazvinoshanda kumusha, kwaingova chinyoreso chavakangoitawo, kungonyorawo kwavanoita, vanogara igaro ziva kuti pese pavanokundwa vanonyora mapetisheni akawanda. Hazvibatsire, vaifanira kutonyora petisheni yekuti Britain bvisai masanctions.
Munoona here Britain ichitambira kurudziro iyi ichitorawo matanho?
Chokwadi chiripo ndechekutaiwa nyika yeBritain yaneta nevanava nhubu idzi, vanoda kubaya dura nekuda kwengonono, vanogara vachingoimba vari pamuzinda weZimbabwe, vachingoimba vari kuparamende yeBritain vachitungamirwa naChief Ndiweni kana vaimbova Chief Ndiweni, vatoneta chatova chiseko. Vanenge vachitosekwa kuti vana vaya vatanga uya muzoona, asi hakuna zvazvinobatsira gore rino, hakuna zvazvinoita. Nyika yeZimbabwe iri kuendera mberi nekutongwa. Izvozvi tiri kuno kuAmerica, mutungamiri wenyika ari kuuya kuzopinda dare revatungamiriri venyika dzemubatanidzwa yenyika dzese dzepasi pano. Zvoratidza kuti vakabvumiwa nyika dzese dzavatambira semutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Vanga vari nhengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vanoshandisa mabhazi nemakombi anotakura veruzhinji munyika vari kutambira zvakasiyana-siyana chirongwa chakaparurwa nemapurisa muHarare cheTem the Traffic Jungle, icho chakanangana nekubvisawo migwagwa dzimotokari dzisina magwaro akakwana pamwe nedzisingakodzeri kuva mumigwagwa. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kusateverwa kwemitemo yemumigwagwa nevedzimotokari nevemabhazi kunonzi kuri kukonzeresa njodzi dzemumigwagwa dzakawanda, sezvo dzimwe dzimotokari idzi dzisina kukodzera kuva mumigwagwa, ukuwo dzimwe dzacho dzisina mvumo yekutakura veruzhinji. Achinyora padandemutande rawo reX, mapurisa anoti kusvika mukupera kwezuva nezuro ainge asunga vatyairi vanodarika zviuru zvinomwe munyika yose, uye motokari dzinodarika zviuru zvitatu nemazana matatu dzainge dzatorwa nemapurisa sezvo dzaisakodzera kuva mumigwagwa. Mukuru wesangano rinomirira vanhu vanofamba nemabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadza Goliath, vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vanoshandisa migwagwa vatevere mitemo.
Operation yakanaka zvikuru. Chero zvazvo vanhu vari kuvhiringidzwa mafambiro avanoita nemabita vanhu. Nyaya iripo ndekuti kusarongeka kwakanyanya muguta reHarare.
Mukuru wesangano remakombi reZimbabwe Public Transporters Association, ZIPTA vaEmerson Nidza, vanoti chirongwa ichi chakanaka asi havatenderani nemaitiro acho.
Maoperators tikuona kuti vanga vachida kuti mota dzine nemapepa, asi vazotumwa manje vanosvika vachiva nedzine mapepa nedzisina mapepa nekupwanya mota dzevanhu. Ipapo ndopatinoona kuti zvakanganirika, vachiona anovamonita kuti vakuta basa nemazvo here.
Mumwe wevagari vekuchitungiza vaAlex Alec vanoti vafambi vakawanda vari kumirira zvekufambisa kwenguva yakareba zvikuru munguva dzemangwanani nenguva dzemanheru.
Pakudzikiswa tichipinda mudhorobha reHarare, sesu tinobva kuguta rechitungiza, tinodzikisirwa kunze tisati tambopinda mudhorobha kumabasa edu. Mitengo yedu yatikwirei. Kana kazhinji kacho tichibva kuchitungiza, tinotarisira kana kuenda kuchitungiza, tosazabvisa madhora. Dhora rimwe chete rekuAmerica. Asi apa nokuda kwekuti transport yashoma, vakomana ava dzimwe nguva vanoti bhadharisa madhora maviri.
Mutauriri wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaJabulani Chikomwe, vanoti vanhu vanoshanda vakazvimirira havasi kuwana mukana wekutengesa sezvo vachinonoka kusvika kwavanoshandira vachikasika zvakare kubva pamabasa kuitira kuti vawane zvekufambisa.
Zvaakuita kuti vanhu vasagone kunge vachifamba nenguva dzavanenge vachida. Kuti kutanga kwe-Boxing Day, nekuti tichiona vanotengesa ava vanhu vanotanga as early as 3 AM vamwe vachienda kuna nambare musika kuti vanohodha. Tove dambudziko rakanyanyisa uyewo kuti havachakwanisi kuti vanga vachigona kupedza nguva dzimwe dziri past a certain time, nekuti vanenge vochikwirawo kuti vanozofamba sei. Saka operation mapurisa vangataura havo kunaka kwayo, asi iri kumbunyikidzawo vanoita basa rekutengesa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kushanda pamwe chete nemasangano akasiyana-siyana vaine chinangwa chekupedza dambudziko remumigwagwa iri.
Basa rechipurisa rinofambirana nezvimwe. That's why toona paoperation iyoyo hatisikuita tega. Takabata vemakanzuru, takabata veVID, takabata veTransit Council, the Minister of Transport and Infrastructure Development. Kutaura kuti bonoti kune vanhu vanga vachinyepa vachiti hakuna manumber plate. Manumber plate ariko, takaudza neCVR zvikanzi aripo. Mutemo unotaura kuti motokari ichipinda pa boda yave ne registration zvese takagara pasi nezimu ravanga varipo pameeting yatakaita. Saka tikuadopta yatinoti holistic approach.
Chirongwa ichi chakatanga nemusi wechipiri mugore ra2022. Mapurisa akaita zvakare chirongwa chakapuwa zita rekuti Respect Other Road Users, asi vamwe vanoti zvirongwa izvi hazvina zvikuru zvazvinobuditsa sezvo dzimotikari dzisina magwaro akakwana nedzisina kukodzera kuve pamugwagwa dzichizongodzoka zvakare pazvinopera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi mukuru wehurumende muLibya anoti avhura ongororo yekuferefeta kutsemuka kwemadhamu maviri zvakakonzera mafasha mumuguta reDena riri kumahombekombe kwenyika iyi. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi zvanga zvichiri kutsvaga mitumbi nhasi muDena. Yave kuda kusvika svondo kubva zvaurayiwa vanhu vanodarika zviuru 11 kana kuti 11,000 nemafashama akakonzerwa nedutu Daniel rakabva mugungwa reMediterranean. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri
pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi ari kugara iye muSouth Africa, ati anoda kuzikanwa nezita rekuti My Faith. My Faith vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo munyika yeSouth Africa uye shuwiro yavo mune remangwana. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu My Faith. Mukatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa pari zvino.
Matambudziko atiri kusangana nawo tete akati wandei. Ndofunga dambudziko rekutotanga ndiri kuva munyika isiri yako. Ndo dambudziko rekutotanga iroro. Nekuti unenge wakasiya wana kumusha wocross border kuenda munyika isiri yako kunotsvaga zvekuti ugone kuraramisa wana ivavo. Then mabasa iko zvinezvi tete ari kunetsa kuwana. Hakusisina mabasa chaiwo chaiwo ekuti kune mabasa akagadzikana ekuti munhu anonyatsowana basa rekunyatsoshanda. Zvakaoma kumadzimai mazhinji, kuwanwa zhinji, zvizvarwa zvizhinji zvemuZimbabwe zvirimuno muSouth Africa. Hapana chinhauma tete sekuti unenge uchigara munyika isiri yako. Zvimwe hausi kushanda, uri kurarama nekuita mapipu jobhu, kuwachira wanhu, kutsairira wanhu mudzimba. Ende matinoshanda hatibatiwe zvakafanana, hatibatiwe zvakanaka, vasi vose vanokubata zvakanaka, vanokuonawo semunhu. Saka nderi rimwe dambudziko ratiri kusangana naro muno muSouth Africa.
Tombotarisa nyaya yemapepa ekugara imomo muSouth Africa. Imi semadzimai nevamwewo varimo muri kutarisana nematambudziko api?
Mawork permit haasi kubuda. Kune vacho vari mumabasa vatiri kuti vari kushanda mumakamba maofisi. Mawork permit haasi kubuda. Ndo imwe dambudziko rekuti iwewo uri kushanda unofanira kunge uine pemiti inotaridza kuti unokodzera kunge uri munyika yeSouth Africa. Saka kana usina pemiti pavasangana nemapurisa pega pauchimhanya kugara uchitiza. Saka izvezvizvi pane vanhu vakabva kusungwa more than 900 maZimbabwe akatosungwa akavharirwa nenyaya yekushayirwa mapepa. Saka nderimwe rerimwe dambudziko rokuti dai zvinhu zvanga zvakanaka kumusha kwedu taiti tinoenda kumusha kunogara tonoshandirawo tiri munyika yedu. Zvino ijipita hakudzokereki futi.
Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti chii semudzimai ari imomo muSouth Africa muchibva kuZimbabwe patsaona kuZimbabwe kuchiitwa sarudzo nezvakazobuda?
Isu shuwiro yedu yanga iri yekutiwo zvinhu dai zvava zvachinja munyika medu. Zvinhu zvikachinja kukakwanisawo kuone leadership ine mwoyo wevanhu inoziva kuti isusu tiri leadership iri kutungamirira wanhu kwete makuwa. Tiri leadership iri kufanira kuchengetedza kodzero dzewanhu. Nekuti hapana chinhu chakaoma sekuti tiri kudzvanyirirwa zvakanyanyisa. Munyika medu hatina kodzero dzedu isusu. Hamuna kodzero dzakakwana tete dzekuti tingati nyika yedu wazhinji tinewo kodzero dzedu, tine marights edu, tine right yekutaurawo zvatinoda nezvatisingadi. Kutaura zvamunoda nezvamusingadi imhosva. Ndo saka tiri kuti ndo rimwe dambudziko ratiri kusangana naro semadzimai.
Semaonero enyu pangagadzirisike sei nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino zvamungada kuona imi semadzimai?
Ine hangu kuona kwangu ini kugadzirika kwezvinhu ka I think kukatangidzwa maelection. Maelections achinge atangidziwa vanhu toita reelect mutungamiri watinoda tinosarudza president of our own choice. Because dambudziko riripo nderekuti tiri kungotongwa sarudzo dzedu hadzisi kuzadzikiswa. Nechikonzero chekuti zvinhu zvacho zviri kuitika zvose hazvisi kuitika pajekerere. Zviri kuitwa nekuda kwekuti ane masimba ndiani. Saka isusu tiri kudawo zvinhu zvinoitwa pajekerere zvatinogutsikanawo nazvo tichiona kuti izvi zvinhu izvi tiri kugutsikana nazvo.
Dai vari kutonga pari zvino vakateerera mai vati chii?
Vari kutonga izvangu zvandongokwanisa kuvaudzawo ndezvekuti vakuru vedu mationesera hondo yamunogara muchitiudza kuti makarwa hondo. Makarwa hondo kuti nyika isununguke. Rusununguko rwacho rwuri kupi? Nekuti isu hatisati taruhondo kubva zvakazvarwa kusvika nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kupambwa nekushungurudzwa kwevemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa, uko kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera. Nhasi tabata mukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, reZimbabwe Election Advocates Trust, vaIgnatius Sadziwa, avanoti vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori svondo rapera panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika.
Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting, ndo pandikavingwa neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti Sadziwa, Sadziwa, vari kumhiri kwevapaka vapi? Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzi svika panoka, sezvo anga manheru ndakabvunza ndikati, ko ndimi vanani? Vakanzi, uchatizi here, svika, pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirirana nazvo nokuti vanhu vandanga ndisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muya nepfuti. Futi yakaita diki pistol kwakuti pinda motikari tenda. Semunhu akanga abata futi ini handina kuzokwanisa kuita nharo. Ndakabva ndangotererawo ndichipinda mota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga neroad yekuairport, nzvimbo inonzi kuAllington. Ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vaivi vatatu vakatanga vondibvunza zvandinoita muupenyu, chibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kudivi resarudzo remaelections. Ndipo vakandibvunza vachiti, unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa? Nekuti tinokunzwa stereke uchitaura panhepfenyuro yeVoice of America Studio 7 uchitaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, maelections akabirirwa. Wakamboverenga maelection here? Ndikati ini handina kuverenga maelection. Handizivi hangu zvekuverengwa kwemaelections. Saka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga maelection nokuziva kuti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa? Imwe nyaya yavakanga vachitaura futi, vakanga vachitaura kuti munowanepi mari? Chinangwa chenyu ndechei kana muchiwana mari? Tikati isusu chinangwa chedu ndechekuita maelection chete, hatina zvimwe zvinangwa zvinenge zvakashata sezvamuri kutaura zvinangwa zvekukwadza nyika. Nekuti vaitaura vachiti ivo muri kukanganisa chimiro chenyika, ukama hwenyika nedzimwe nyika muchinyepa muchishandiswa nemaamericans. Ende vakanga vachitoziva meeting yandanga ndaita.
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwokunge kubvunzurudzai?
Vakandirarisa nedumbu, ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro, vato ndobva arandutsira akati, aiwa nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, toda ngo kunonzi kuyapudzira, kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi mushe hamutoda kumuyapudzira. Ndopa vakabva vatora foni yangu vavandisecha, ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrink.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Chanyanya kuzondishungurudza ndechekuti tingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati ngandibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonetsa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu, kuti ukaripota nyaya kumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi neveLaw and Order vacho, nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi manga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Ko vamakanga maita musangano navo veEuropean Union ava makavazivisa here nezvechiitiko ichi?
Vandakanga ndaita musangano navo veEuropean Union ndakavataurira zvandakanga ndasangana nazvo, asi ivo vakandikurudzira kuti wadiwa mhangara. Asi inini ndakanovaudzawo zvakare zvandakanga ndaadvisewa nemalawyers angu kuti kumhangara nemamiriro akaita nyika yedu iyi unoutotenherwa futi mukati. Saka zvaigona kutondipinza muna taisireva futi. Saka inini ndakangozoita zvekurapiwa zvangu ndobva ndazvigarira.
Saka hamusi kutyira upenyu hwenyu here? Uye chiitiko ichi chinokusiyai papi mubasa renyu?
Chitiko chakadai chino shungurudza. Zvikuru takatarisana nenyaya yekodzero dzevanhu. Kuti isusu tinoshanda tichitarisa kurwira kodzero dzevanhu takatarisa nyaya dzesarudzo. Kana taakutongeta isusu tava kushungurudzwa tichimbunyikidzwa tichipambiwa zvakadai. Zvinobva zvatotaridza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Hurumende haisi kuda vanhu vanoitiswa svaa, regai kuita zvamunoita izvi, varongoda kuita madiro ajojina. Inyaya inoshungurudza zvikuru kwazvo. Tinenge tichitarisira isusu kuti munyika munge mune rule of law.
Manzwa kubva kumukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe cheupenyu hwedu, our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Ngezi Platinum Stars nhasi masikati yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Green Fuel yekuchisumbanje. Michael Kariati anotitaurira kuti mitambo yanhasi yapera sei.
Chekwata chekumaruwa emhondorongezi ichi chave nemapoints matatu pamusoro pemanika Diamonds mushure mekurova kwachaita Green Fuel 3-0 muBaobab Stadium masikati anhasi. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemashanu. Manika Diamonds ine mapoints makumi mana nemaviri mushure mekurovawo ZPC Kariba 2-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti vari kuramba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe mukuru uyu.
Ticharamba tichishinga seNgezi Platinum Stars. Patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muchikwata chemanika Diamonds vaSugar Chagonda vanoti vada kutenda vatsigiri vavo nekutorawo mukombe weleague uyu.
Toda kumboitira vatsigiri venu zvinhu zvavanotarisira. Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018. Asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru.
Highlanders yadzika kusvika pachinano chechitatu, point imwe chete pasi pemanika Diamonds, asi mapoints mana pasi peNgezi Platinum Stars. Asi Highlanders ine mutambo mangwana muBaberfield Stadium umo iri kusangana neYagda. Yagda iri panguva yakaoma apo iri pachinano chegumi neshanu, icho panguva ino chinovaendesa munhabvu yepasi pasi yeDivision 1 kana zvikaramba zvakadai. Asi mutambo washamisa veruzhinji mabudiro awaita ndeuyo wanga uri muBaberfield Stadium umo Blue Chiefs yarova Dynamos 2-1. Hapana angatarisira kuti dimbare inorohwa, asi mumitambo kunyanya yenhabvu munobuda zvese zvese. Caps United iyo iri kutamba mangwana neChicken Inn pamwe chete neDynamos neHighlanders dziri kutsvedza zvishoma nezvishoma kubva muhondo yekutora mukombe wakakosha uyu. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSpencer Chilumba vanoti zvikwata zvine mukurumbira izvi hazvisi kutora mukombe uyu mwaka uno zvekare.
Matimu mahomba asi kumbomatarisiro ranga hwine nini bhozi havabhadhare. Bhozi ana FC Platinum nana Chicken Inn matimu anobhadhara, saka ndovati kutitarisira ranohwina lake. Pane plaza ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvinoizvi.
Mangwana kune mutambo mukuru wezvikwata zviri kurwira raramo yazvo muPSL apo Simba Bhora ine Shesham muBaobab Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri panzvimbo yekubuda muCastle Lager Premier Soccer League. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 2 Black Rhinos 1 Cranbourne 0 Wange 1. Mune mumwe mutambo mangwana Triangle iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rinouya hakuna mitambo yeleague, asi kunenge kune makundano eChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariate.
Tinotenda Kariate anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele. Olamukela ngenjabulo enkulu ngoPraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emaofisini enhloko kaHulumende. Umnumzana Rish Sanwaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emaofisini enhloko kaHulumende uMnumzana Rish Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqilibezelwa ezokuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibele thuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqe uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolwesihlanu mhla ka-15 September 2023, thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e-10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama-constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama-ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama-police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu bengabantu ababefuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababebotshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolu.
Lifuna enzeni uhulumende weLebhilithane sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hashi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake nathi lingivotele bona bangamvotelanga.
Lo ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira, ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqhutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe bebenga Dobhi ucingo kodwa isiphathamandla seZANU-PF eBhilitane umnumzana Mavaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambisele olugwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC lamakhansili yindlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle baqedwe libandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weChabalala edalela ePhalamende uMnumzana Gifties Ostalos Ziba lomsekeli kaMeya wedolobho leHarare uNkosikazi Khudzai Katsombe bebotshiwe kuyona le iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kalemaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula ezombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZANU-PF party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZANU-PF ngeke kufuna ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZANU-PF. And especially Kobulawayo, iZANU-PF ayiwinanga noma nomuntu omnye, onke ama MPs avotele CCC, iopposition part of Zimbabwe. So iZANU-PF inomsindo nalokho. That's why selibona iZANU-PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi itathe ama MPs okwaBulawayo e-CCC ukuthi wafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba oro ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta itathe isikhundla Kobulawayo. And akusiyethu siloko ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadiliza izap umnangagwa wadiliza iparty ika Edikatekere. Umnangagwa wadiliza iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngoku destroy ama opposition party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator oro izoba inamandla oro izoba ikankasa. Ende umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZANU-PF iyodwa apha eZimbabwe kungela in opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa eyokuzama ukuwethusela lokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukuluza bethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lephalamende ikakhulu iphalamende lapho uMr Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesikhiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms aziphiwa.
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokoma kwamanzi emadamini alindawo. Osewuchiye iningi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo. okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda kuwat 17 eKwanda South othibalako kufelwa isifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezinye indawo eziqalile ukuwa kakhulu eKwanda South okuzusa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptember khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba, hhayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile komo nje songamathambo, hhayi akusela lutho. Uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinye njalo esakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nothi inkomo kuphela lembuzi, hhayi vele into yonke akusamanga kuqonda la. Kusela kudla, akusela tshana, kusenani vele inkomo sezicakile, ezinye ziyawa lembuzi. Wabona okuhlungu kakhulu embuzwini lapha, imbuzi ziyaphunza, ziyaphunza. Akula kudla abala abafana bokulinda inkomo bahamba lazo emaplazini. Emaplazini kungcono sile. But nxa ungela mfana vele zitshona zibhoda khona vele akula ingazani ukuthanyeliwe egangela. Tshona zibhoda lemasimini sezaqeda utshani vele, hayi into yakhona kayikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli manyanga eselakhiwa laphela ngoba inkomo sezinatha amanzi alo daka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali lanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi kusephela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekile akhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izabamlutshwane. Kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba zibe futhi zinathe amanzi alengcekeza kuyenza lazo vele zingaqini zicukube zingenwe yimikhuhlane uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bebelikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba. Lamhlanje hayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Ngwenya oyimarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba belamaqhinga okuhlenga izifuyo ngesikhathi sendlala.
Asisavuleki amahlanga masiqeda ukuvuna sivula amagedi ukuthi inkomo zisifuyo zidlingene zidle. Sesivala, ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo. Ukuthi mazizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo, izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha. Kutsho ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala.
Abantu sebehamba imango emide kwamanye ama-villages besiya lapho kuyabe kulamanzi khona either emadamu kumbe ezikotsho ezibamba amanzi ngoba indawo ethi nxa sishiyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotsho zakhona ziyatsha azifana nlakwezinto.
Umnumzana Atishke Muchemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukarhulumente olwe-agritex uthi lanxa kungakabi le nkomo eseziqalile ukucuba isimo sibi kakhulu eziqintini zeGwanda nesiza Bedbridge Madobo lengxenye yemangwe. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Iinkulungwane zenkomo zibulewe yindlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ungani ukuhle kweZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaname eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowe mbula
Gukama.
Lamlela
kwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakalezi hola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo. Kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzilikazi.
Amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngitsho angakangeni kwezemacansini lamajaha engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina. Njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana bayinjongo yawo umthetho wawo xa kube mgido enjeana njengoba kwakube mgido wona lwana kuthiwa ngumgubho yiko abake bekhokhela amabutho. Amabutho ayabe khokhela inkosi lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha ukuthi akwazi ukuthi inkosi vele iyazikhethela noma nini lanini esinkini sakini. So amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazake bangene emacansini. Sebangene emacansini balimaza amabutho, bayowaphula amaqolo bephule lenkosi, bayiphele kuzigcwagcwa inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithiba baze bayindlela emendeni yabo, athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezo ezingafunekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe, njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandelwa. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina singatholi ilizwe lethu ngendlela iqondile ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singeza kukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumeke iziphithele lapho yakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga, abanye badlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Asikhangela into eziningi kakhulu emntwaneni lo oyintombi. Vele njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlengula into ebuhlungu, asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa bahlole, thina lapha eZimbabwe wabethu laba asikabahlole ngoba sizayimvumo leyo. Uyabonakala umntwana oyintombi nto.
Lwaqala njani lolu hlelo, njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngaleli ehlelo ngoba bayarehearsa every weekend. Nxa sivalile bayarehearsa ngama-holidays, sifunde okokuthi siyatshonilana lonke bekuyini khona phana. Sese sitshela ukuthi siyabaphikelana, siyabapha, siyakhalela kakhulu futhi imvululo yabo into yabo enkansela. Kufuneka ubuhlali bungqongqe, kufuneka ubatata zabo azathitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula ufuna ukubana sithole imali. Bese siphuma necebo lokuthi ubuhlali asibuthole ukuthi eZimbabwe kusha abangaphandle basithumezele ikakhulu abasigule e-South Africa kukhona. Lapha sesiqalisa ukuthi sidinga imali yokuthi sibatrene, silabomama abatrenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo, bazithumele imichele yabo ngoba ke lama attires njengababaviki mathathu ukuthi namhla sigqoka lokhu, namhla sigqoka lokhu. Yobe ubona iseliyaka sigqoka i-black and white, bethi ngamawaba besigqoka i-black and white. Iye abantu embazane abunika wegoli inhlanganiso ezithize khona nabi babunika amankontombazane besilayo. Abanye ngabantwana balithi abakhona ngabe abazali begoli begqoke baba bahlobunye obahatha kungqongqo babo bonke uhlali bebahle bekubuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Yebo, kodwa sizakukhangelisisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebebuhlali ngabe uthungani bebeyithembade futhi wazelenafunazele yona angazahlupha ukuthi angaphandle noma angagqokanga lutho phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe le mpahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela osebenzi ihlanganiso edina izintandane nabantwana abanenhlupho ezijiyeneyo eMpopho ku-ward 9. IVulindlela iphansi kwe-Gqaphu Primary School ngeKhongo ku-WT Ngwenya Road. Inamba yami, inombolo yami ngu-0772984376. Bengangithinta khona lapho bangitholi. Inomndebe yecingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha, lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma-ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko.
Ungathini wena ngamafitshane ngecabinet le esibekiwe? Ubona ngani icabinet ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni?
Hayi, icabinet ikhethiwe sibili. Kodwa ke nje umuntu nxa ekadengela advisor singazi ukuthi ama vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona le ku public. Ngabaqale bakukhangela bangasenza. Lapha mboni ngazani icabinet le ekhethiwe le uzaphinde eyirishaf sokuselakala ukuthi kanti yona vele ikhangele ngapi yangapi engabe fake abantu abatsha laphana kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona bakhepable okungakanani. Okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la. Njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema aims and objectives of armed struggle. Lapha nxa kufakwa icabinet kayifakwa icabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisusa ezindlini saya empini yikho okuqakathekileyo, so that even nxa kusasa kusiba le-opposition i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele akulalutho. So khona kuyana kumele kunanzelelwe kakhulu. Asazi ke sizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidonse okungakanani zizayiqeda insimo yini yikho okuqakathekileyo. Ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani? Ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale. Ungathini wonalo?
Hayi, akuboneni kwami mina embona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile. Angilampikiso kukho kansoli. But for the country to prosper, bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition. We've got abantu abafree abanjengoba Walshman Ncube oTendayo Bithi. Even to recall uPriscilla labantu bebuye bengena ku-cabinet. Bakhona bakhona sibili ku-ZANU-PF khona laphana labo ngabakhethiwe. But nxa sikhangela ngokuhonona kwabantu beMathebeleland kuregion le kubafithe nta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njengoba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongako kwenziwa ngumthuli Ncube ababonanga abantu mehluko. So bengakhali, lokho ngitsho sibili bengakhali. Kuphela nje i-depth yabantu abayibo beMathebeleland abangenile laphana. If you look at Bulawayo kulo yena umthuli Ncube and no one else, woko mangaliso labana beMathsouth that should have brought back lokhu zenu lokhu u-Obed Mpofu ngababalethile lapha. Kuba lesithunzi eParliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la. It is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle. Akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eParliament, singaphume emgogodleni wonalokho ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa yi-liberation movement. Lona ilizwe sivele silikhangelisa ngaphi liya ngaphi. Ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku-opposition wabeka khona laphana wazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliver njani. Kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko. I-cabinet ibe nohlonzi yikho sebe sukudinga lokho. So kathiya singakhangela khona ngale ku-education lokuthiwa nguthilo hayi ukuthi kangimazi lwana angingeza ke ngikhulume kakhulu ngaye angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all iZimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile sesikhangela ke-deliverance eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje ngisenzela lakho kube lokuthula njengoba kube lokho be-dispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokho lalokho this and that kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphana sibotshwe esihambeni sesebenza sithole okungasisiza. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo
abasanda kwesixhoma singumsakazo we-Studio 7 ye-Voice of America. Kwezemidlalo umqeqeshi we-Highlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe liza kuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni embalwa edluleyo. Kubika uJoseph Njanje.
Ikamplay lenders linqotshwe emidlalweni emithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yokuqala engalanini imiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilocal kokhela. Loba kunjalo umqeqetshi walo uBaltimore Brito uthiwile themba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni kobulawayo.
We are 3 defeats.
Inqotshwe kumdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kuyethusa abantu lanxa iqembu linqotshwe kaningi kodwa lokho kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu kuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu leLenders lemiklomelo ngamajume amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule iqembu leLenders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane. Umgadlo leliqembu elishama farasi uthi kuvele kuyatholakala la ungadlali kuhle eboleni kodwa bona njengabadlali kabasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Ivele ezama players abesikwazi tibora le 3 na results win draw lose wakhathesi bewuvukile bari so yithithi manzelisa besinjani thina sizabe ngisize kuzabuye
imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Dynamos nge 2-1 ngaseBarber Fields. IKrenbon Bullets inqotshwe nge 1 kanya iwange ngaseNyamunga. IHerentals inqobe iBlack Rhinos nge 2 kanya ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge 3 kanya ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds ichaye iZPC Kariba nge 2 kanya ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCapes United lizadibana lele Chicken Inn ngaseBatha. Iqembu leTriangle lizemukela ele FC Platinum ngasekipo kuthi iqembu leSimba Bora lizanqikelana lele Shesham ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe ele Manzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa loNtungamile Inkomo.
Kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakwizihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhongongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique na Phesheya. Mphakamisa istudio sakithi Studio 7 studio okuyisona esisivezayo ngibonga kisho kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326 +27 84 83 91 333 +27 84 83 91 333 Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama. Luxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Ukuthula kwami lokhu kubuya kwabakithi.
bakithi abangase kuyo.
Ngilethe mbali ukholisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe lemanzi amnyama sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, ngu Praxedes Jeremiah.